Nhema neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe yura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 3 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongwa pwa nedare handiwa watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho kuti akasunga ndechekuti haana parikubatanidza vanhu ava pamwe zvaironzi yakaparwa.
Vechidiki vebato reMDC vakasungwa kuchitungwidza nemugovera vomiswa pamberi pedare.
Saka parizvino tiri kutaura officially mune mudzimba kuti hatina murwere wakatitawana aine chirwere ichi. Kundisa zvakare kutina pesi pakukwanisa kwaita mune muZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changaichiongororwa chirwere checoronavhairas choburiswa muchipatara. Zifa, hurumende uye makanzuru voita chipatapata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeMDC 12 dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekuungana dziine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuchitungwiza. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi amai rumbidzai mushonga vati vasungwa ava vakaungana mambakwedza emusi wemugovera ku St Mary's muno muchitungwiza zvisiri pamutemo vaine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Amai mushonga vati vasungwa ava vakawanikwa vaine rekeni, matombo nemapanga uye vamwe vavo zana nemakumi masere nevaviri vachiri kutsvagwa nemapurisa. Vachiisa chikumbiro chekuti vasungwa ava avo vanosanganisira mutauriri weboka revezvidiki muMDC inotungamirirwa navane Chamisa, va Steven Chuma, vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, rimwe remagweta evasungwa ava, va Moses Nkomo, vati hapana humbo unoratidza kuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Mukuru wemapurisa pakamba yeSt Mary's, amai Tsitsi Mharadzano, vaudzawo dare kuti vasungwa ava vakaburitswa muusungwa vanogona kukonzera kusagadzikana munyika sezvo vachiti vamwe vavo vachiri kutsvaga. Vari kuburitsa mashoko pamadande mutande epaindanet ekuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba zvavanoti zvinogona kukonzera kuparadzwa kwemidziyo nekudeuka kweropa. Amai Mharadzano vati zvitevera kusungwa kwevanhu ava vamwe vavo vasati vabatwa vakaita mhirizhonga yakakonzera kupwanywa kwemotokari dzevanhu uye kusachengetedzeka kweveruzhinji. Mutongi wedare Muzvare Vongai Muchuchuti vanyima vasungwa ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti kuvepo kwevasungwa ava panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoratidza kuti vane chekuita nemhirizhonga yakazoitika. Vasungwa ava vave mumaoko emapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremaya Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa nedare uyu.
Mutongwa pwa nedare handiwa watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho kuti akasunga ndechekuti haana parikubatanidza vanhu ava pamwe zvaironzi yakaparwa.
Padare panga pazere mapurisa anga akapakatira zvombo ayo anga achirambidza veruzhinji pamwe nevatori venhau kupinda mudare. Nekune rumwe rutivi mamwe mapurisa aswera achimhanyisana neveruzhinji mumisha inogara veruzhinji muno muchitungwiza avo vanga vachipisa matai emotokari pamwe nekuvhara migwagwa nematombo. Vanesbeth Chizema avo vane chitoro vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Zvano unonatsokuona kuti upenyu hwacho nemaomero hwakaita ukaona muchivhiringidzwa pamabasa hazvina sokuzobuda zvakanaka. Zvinobva zvatimanikidzawo nesuwo tichida kuriritira mhuri vamwe tinotoone zvakawanda zvekuita vati uzoona zvinhu zvacho zvisina kuzototimirira zvakanaka nokuda kwekumhanyiswa mhanyiswa dzimwe nguva matorerwa zvinhu dzimwe nguva mavhiringidzwa vaitwa. Saka zvobva zvatokanganisa zvinhu zvacho zvakatooma nechekare
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari pazororo saka nokudaro hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi nemugovera vakaudza Studio 7 kuti mhirizhonga inofanira kumira.
Tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese ngavateedzere mutemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Asi veMDC vanoti vanhu vakakonzera kusagadzikana muchitungwiza ndevesangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum avo vari kunzi neMDC inhengo dzezanu PF vashanda nevasori kuda kuvhiringidza bato iri. Vesangano iri vakange vaudza vatori venhau kuti vainge vachida kuenda kunovaka misasa kumba kwemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatendai Biti uye mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala vachiti ndivo vakakokera zvirango zvakatemerwa nyika. Izvi ndizvo zvakapa kuti vechidiki veMDC vaende kudzimba dzevatungamiri vavo ava kunovadzivirira. Asi mapurisa akabva afumobata jongwe muromo akananga kumba kwavaScala zvakabva zvatanga mhirizhonga. VeZimbabwe Concerned Citizens Forum vanoti vakaona kuti panogona kuzoita mhirizhonga vakazosendeka urongo hwavo parutivi. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshi Yamanangazira vanoti mumwe munhu akabva kuChina anga achiongororwa chirwere checoronavirus aburitswa muchipatara nhasi. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu pasi rose zvikuru kuChina. MuAfrica chirwere ichi chakabata vanhu kuAlgeria, Nigeria neEgypt. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Manangazira.
Tine mutravela akabva kuChina bati haasi kubva kuWuhan, akabva kune province inonzi Yunnan. Zvisinei vakangomunongedzerawo vachiti ari kurwara asi anga asina kana temperature kana zviratidzo zvecoronavirus. Akatakurwa yake kubva kuairport semafambisiro achinenge chaiva chinenge tichifungidzira chirwere ichi. Akaendeswa kuWilkins Infectious Disease Hospital inova ndiyo nzvimbo iro munyika muno iri kuona nezvevarwere vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Saka masi mangwanani tanzwa result yake patsvakurudzo yaakazoitwa kulaboratory vachiti haana chirwere checoronavirus uye mutano zvake, saka anofanira kunge atiregesera achienda kumba.
Ko mumwe uya aimbenge achiongororwa mudzimai zviri kufamba sei?
Pane mumwe munhukadzi zvakare handizivi kana ari vaime kutaura takambomuadmita musi wa18 February. Akanga atimboedza kuChina ikoko atesta mapepa akashiratidza kuti haana chirwere ichi. Kune kupa akasvika kuWilkins 18 February akatestwa zvakare akaonekwa asina utachiona uyu. Munhu wanga agara aino zvinhu zvaimuneta pautano hwake nekudaro akazodzoka zvakare chipatara yekuWilkins nadzikunongoona nezvirwere zvinotambidzana vatinoitichezi vakamurisira kuenda kumafysicians kuparire inatwa kuti anoongororwa. Saka ikoko haana kunyatsotambirika zvakanaka nenyaya yekuti vaingofungidzira necoronavirus. Takazokumbisira tatinge achinge anoongororwa ariko kuWilkins. Takaona mukana zvakare wekuti atesti yechina yakabuda zvakare iri negative. Saka pari zvino tiri kutaura officially mune muzimbabwe kuti hatina murwere watati tawana aine chirwere ichi. Kufungidza zvakare kuti matesti aatikwanisa kuaita mune muzimbabwe kunyange zvazvo tinoramba tichiita interlaboratory checks neexternal quality control neregional collaborative laboratory iri kuNICD kusouth africa.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshi Yamanangazira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ pamwe nemamwe masangano akasiyana-siyana ane chekuita nenyaya dzedzidzo nhasi vasangana nekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vachipawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusoro. Munyori wesangano rePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo rasvitsa kukomiti iyi iyo inotungamirwa navaDaniel Molokele nyunyuto dzaro nemari dziri kubhadhariswa vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro idzo sangano iri rinoti dzakawandisa zviri kuzoita kuti vana vakawanda vatadze kuenda mberi nedzidzo. Mamwe masangano evadzidzi apawo humbo hwavo kukomiti iyi anosanganisira Rezinasu, Zikosu pamwe nemasangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvakasiyana-siyana kana kuti maStudents Representative Councils. Hatina kukwanisa kubata vaMolokele kuti tinzwe kubva kukomiti yavo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMajongwe.
Taenda kunosangana nekomiti nepamusangano kuti tiri bandiko revanhu vanomirira kodzero dzevana, kodzero dzevarairidzi pamwe chete nekuramba tichitaura zvinotswa zveeducation yenyika. Saka takamunyorerwa kutamba sezvakaitwa muwakawanda ende taenda tiri masangano akati wandei anoda kunokurukura nyaya yekusipira nhuna dzedu muonero wedu nemabudiro edu panyaya yeeducation nekuhaya education nenyaya yemafii neimpact yazvinazvo pavana vevarombo vevapfumi nevane mari nevasina munyika muno.
Saka zvamakurukura zvii zvamasvitsowo imi sesangano pamberi pekomiti?
Tasvika zvakati wandei tikavasiyira gwaro rine mapoinzi anosvika kuma20. Tataura nyaya dzekuti varombo havasi kugona kuendesa vana kuzvikoro vakawanda vanova ma67. Havachagoni kuendesa vana vavo kumayunivhesiti. Tobva ipapo toti zviri kuitika muzvikoro izvi zvinoita zvekuti donzore magoals akasetwa ati kuti gore rakati education inofanira kunge yakuwanika nevanhu vese. Quality education zviri kutadza kusvika izvozvo nepamusana pekuti zvakuita bhasikira tizirai rinoti uri kurukwa kuri kurubunyuka. Koita nyaya dzakawanda dziri kutarisa isusu kuti vana vezvikoro pavari kuenda kuzvikoro vanofanira kunodzidza. Asi zvakuposa vana vadiki vasikana kuti vatsvage zvikomba kuti vakwanise kusapota dzidzo yavo. Vakawanda vacho vachizongona tanga basa gore retiri reti atovarwara apa nepamusana bodo vanenge vatora zvirwere. Vakomana vavadiki vapinda mumadrugs, vapinda mumbanje, vapinda mucrime. Tobva ipapo tarita kuti vana vari disabled votadza kuitawo zvimwe nepamusana pekuti vamwe vangu vanogona kukosa bhodha vanoota zvinhu votengesa. Ko vane urema voita sei mani?
Komiti yeparamende inozodii nemashoko amapaya kana zvinyinyuto izvo?
Komiti yeparamende inenge ine vanhu vekudzanu, ine vanhu vekuMVC. Tokavira kuti vachazoita feed mune mamwe maprocesses ekuti vanodedza minista, vapedza kudedza minista vozoenda nazvo kukabhineti. Vamwe vacho mune kuti marecommendations aya, marecommendations anozopedzisira azonotaurwa kumberi uku. Saka tokavira kuti kana zvinhu zviri kuitwa hazvitari zvingori zvinhu zvekungotsvaga mutauro nekuti ataura ndiyani kugomutsvaga. Tokavira kuti zvinhu zviri kutaurwa kuti kana zvataurwa president wacho achagarawo pasi kuti maideas auya aya toita sei kuti vana vakwanise kudzidza, toita sei kuti education yacho iwe affordable. Tatavira kuti zviri kuitika panapa zvichabatsira nyika ramangwana nekuti maripoti ari ezimata bhinzeri dzaitwa maripoti anobatsira nyika kuti ipunduke iende mberi.
Munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vamwe varimi kumashonaland west vari kupinda mumishandira pamwe nevarimi vechichena nenzira yekuedza kusimudzira goho uye kuti vawanewo chouviri sezvo vasina zvikwanisiro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaiwanzotaura pamisangano kuti havaida kuti vachena vainge vatorerwa mapurazi vadzoke vachiita mishandira pamwe nevatema vainge vapiwa mapurazi. Asi vaMugabe vaitendera hazvo zvimwe zvibvumirano nevachena vakaita savaBilly Rothenberg veGreen Fuel kuChisumbanje uye vamwe vachena uye vamwe vekuChina kuminda yakawanda yeAda. vanhu vekuChina vakawanda vari kurima fodya vachishanda nekambani inonzi Tiens. Asi hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakabuda pachena musi wa 28 Chikumi gore rapera kuti yaitsigira kuitwa kwemishandira pamwe iyi. Varimi vachena vakawanda vari kuita mishandira pamwe munyika sezvakabuda muchiitiko chakaitwa pamapurazi maviri anoti resamayu newamambo kumangura nemugovera. Asi gurukota rinoona nezvedunhu reMachonal and West amai Mary Moliswa Chikoka vachitaura pachiitiko ichi vakati zvibvumirano zvekurima nevarungu zvinofanirwa kunyoreranwa kumahofisi ebazi rezvekurima.
The partnership that Norma has here with her partners is not partnership yekungosangana parod nekungoti ndine munda wakati kurei huya urime wauya kuzorima pana panyorwa pasi chinhu iwe wauya wandoisa mapivot ako waita zvakati waimprove farm yemunhu kampa kuharvester munhu uya unoti gore rakatokura kupfuura zvandanchifungira. Already pattern of friction. Tiri kuencourage kuti kana tafunga kuita ma joint venture partnerships ngaaitwe through hurumende.
Amai Muliswa Chikoka vakati varimi vanoti mumiriri wemakonde mumudare reparamende vakaiziswa paradza muzvari Noma Muliswa pamwe navakidzi Mushonga Chiware nemakambani anoti Mazeras Stewart Farming neSwansavera vari kushanda zvakanaka pamwe chete. Muzvari Noma Muliswa vanove mukoma waamai Muliswa Chikoka vanoti kushanda nevarungu hazvireve kuti mutengesi wechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema sezvinofunga vakawanda.
Ndiyo dambudziko yedu isu vanhu vatema ndiva kutaura nhasi. Tine muromo, tinodena, tinotaurisa. We talk too much and produce zero. That must end. Let's learn and take a leaf from some of you farm.
Mukuru wekambani iri kurima nevarimi ava vaBerry Stewart avo vakarima chibage nebinzi vanoti vari kufara negoho ravo uye kukwanisa kuwanisa vanhu mabasa vanosvika mazana matatu. Vaparadza vanoti kuita mushandira pamwe nevarimi vechichena hazvireve kuti vatadza asi hurongwa hurumende hunoita kuti ivo vazosara vaine zvikwanisiro zvekurimisa kana mubatanidzwa uyu wapera mumakore mashanu ari kutevera.
Saka hapana kuyamurwa. It's after 5 years you take over the equipment. What's wrong with that?
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti varimi vakawanda vari kurimirwa nevarimi vechichena ivo vachizopiwa zvikamu 10 kubva muzana pane zvinenge zvakohwewa pagore. Ndakamirira Studio 7 kumangura ndini Nunurai Jena.
Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeMalawi yapasisa bhiri rinobvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe mumabasa ezvemaindastiri pamwe nemishonga. Vari kutsigira bhiri iri vanoti mbanje ichasimudzira upfumi hwenyika uhwo hunonyanyosimudzwa nefodya. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairas hwave kuda kusvika zviuru makumi mapfumbamwe paine vafa vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Utachiwana hwechirwere ichi hwave munyika dzakawanda pasi rose kunze kwedziri muAntarctica. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika muAmerica vaJoe Biden vakakunda kekutanga kuSouth Carolina nemugovera musarudzo dzekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvakauya panguva iyo vamwe vaikwikwidza vaPete Buttigieg navaTom Steyer vakabuda vose mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika a2020. Kunyange hazvo vanhu vazhinji vari kubatwa negomarara repamuromo wepachibereko pazamu nepasikarudzi yevarume. Mukuru wemusangano rinoona nezvekurapwa kwezvirwere nemishonga yechivanhu sekuru Friday Chisanyu vanoti varume vakawanda vaive kubuda pachena vachirapwa zvirwere zvegomarara izvo zviri kukonzerwa nekuputa fodya, kunwa zvinodhaka uye kufema mweya une ukasha apo vanenge vachiita mabasa akasiyana siyana anosanganisira rechikorokoza. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sekuru Chisanyu vanoti vanhu vakawanda vanofane nyaya yechirwere chegomarara nokuti chinotanga kurwadza icho chatokomba zvokuti vanotozoendesa varwere ava kuzvipatara kuti vanorapwa nenyanzvi dzehutano.
Vanhu vakawanda vanofane kuchirwere chekenza nenyaya yekuti chirwere chekenza chikakubata nhasi haukasiri kuchinzwa kurwadza nhasi. Paunozochinzwa kuti ndakurwadziwa nyama hadzisaita chinenge chakudya chatokuparadza. Saka kwedu kuchivanhu panopinda munhu mumatare zvinogona kutobatwa kuti iwe uri kutanga kuita chirwere chegomarara. Munhu akadaro anobva akasira kuita sekubatsirika.
Vanoti kazhinji kacho varapwi ava vanenge vasina mari yokunorapwa kuzvipatara zvokuti vanongozogara kumba kumirira zuva ravanozotorwa nerufu.
Chimwe futi zvetiri kuita kuti vanhu vafe zvakanyanya nekenza muno muZimbabwe, zvipatara zvedu zvekenza zvishoma. Asi nyangwe zvazvo vachiita atinoti mamobile clinics screening, vachifamba vachitesta nokuongorora vanhu kenza, kana vagona kuongorora munhu kenza ari kuchirenje, munhu yaya hana marebhas yekuya kuHarare kuti azorapa. Saka zvere yakuti munhu iyoyo akasabatsira kuchivanhu anenge atarisana nenjudzi yerufu.
Nyanzvi munyaya dzezveutano mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti vanhu vazhinji vanotanga vaenda kunana godobori vasati vauya kuzvipatara. Nokudaro bazi reutano rinoda kushanda zvakanyanyisa nevanorapa nemishonga yechivanhu.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotanga amboenda kumatraditional healers. Ane vamwe anoenda kumagodobori, kumapostori, oro machechi anoita nezvemweya ayaya. Basa ravanoita togedza can achieve more. Tichega hatigone.
Dr. Mudavanhu vanoti vana godobori vanofanirwa kunyoreswa kuti vakwanise kushanda nebazi reutano mune zvakanaka nokuti hazvigoni kuti vaite basa iri zvisiri pamutemo.
Tira kuti ana godobori, maprofita agone kuregulatwa where they do their things. Bagone kuti vange vane maassociations kwavanoenda vachirejistwa vachipiwa kuti vachafanira kushanda sei sezvatoitawo misi madoctor nemanesi nemapharmacists nevanhu vekulebhu vanoreguletwa, havangoite zvinhu zvavo vega.
Vaendera mberi vachiti gomarara remuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa muvarapwi uye vanoti gomarara iri rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakirinika.
Muchirungu inonzi cancer of the cervix riri pamuromo wechibereko ndokuvakadzi iroro rinoremakisi zvakawanda ende icancer yekuti inogona kupreventwa ende tinoencouragea kuti vakadzi vaende kumazvipatara vaitwa inonzi VIAC iyoyo kuti vatarisa kuti havana cancer yacho here, inorapiswa kana yaitwa sei kana yabatwa early. So we encourage kuti vanhu vaende ikoko. But pane macancer akawanda, pane cancer yepazamu, breast cancer, prostate cancer, macancer emuchibereko, emudumbu, emusoro, every part of the body inogona kuatwa necancer. Even vana futi vanoafekwa necancer idzodzo.
Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vakaudza Studio 7 kuti zvirwere zvegomarara zvinobatawo vana vadiki uye vakatsinira zvakataurwa naDr. Mudavanhu vachiti matenda egomarara akakurumidzirwa anokwanisa kurapika.
Dambudziko guru ratinaro munyika yedu ndeyekuti vazhinji vanozouya gomarara racho radzapa stage yepamusoro.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza nhengo dzedare reSenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore rega rega munyika uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vanofawo pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, vose vane chekuita nemutambo wenhabvu vabatana neFIFA kuedza kuti mutambo we2020 Africa Cup of Nations uri kune Algeria musi wa29 kurume utambirwe munhandare yeBurbafield Stadium kwete kune imwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VeFIFA vapiwa kusvika kupera kwezuva ranhasi neve Confederation of African Football kuti vadzivise vekafu kuti vari kuda kuti mutambo uyu utambirwe kunyika ipi kana kuti kuitwe imwe ongororo ye Baba Fields Stadium zvekare. Asi vanotungamira nhabvu kuchamhembe kweAfrica vekosafa vakatomhanya mhanya kare ndokusimbisa vekapu mukupera kwesvondo kuti zviri kuda kugadziriswa muBaba Fields Stadium zvinokwanisa kuitwa musi wa29 kurume usati wasvika zvekuti Maorias anokwanisa kushandisa nhandare iyi. Izvi zvikatenderwa vekapu vachazouya kuzoita imwe ongororo kwapera masvondo maviri kubva mangwana apo pari kufanira kutanga gadziriso yeBaba Fields Stadium zvine mutsindo. Svondo rapera, mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vakabudawo pachena vachiti vari kutsvaga rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe. Vanoti ivo chido chavo kuti mutambo uyu utambirwe munyika.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal makeup kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti taitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese.
Aigove mumwe wevatungamiri vePremier Soccer League vaBidru Musa Gwasira vanonzi vapa kanzuro yeBulawayo zana remasaga esimende pamwe nemafiriji ekuisa mumba yevabati vepembe sezviri kudiwa kuBaba Fields Stadium. Maurias arikufanirwa kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na29 kurume, mitambo iyo mumwe muteveri wechikwata ichi vaObed Masotore vanoti Maurias haana chekutya.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Vakamambo vanoti ivo mitambo iyi yakakosha zvikuru kuZimbabwe kuti Maurias akunde. Zvichakadaro vateveri veMaurias ava vari kufara zvikuru nematambiro ari kuita machinda avo mhiri kwemakungwa vakatarisana nemitambo neAlgeria iyi. Chaunza manyukunyuku, makandirwo ari kuitwa zvibodzwa naTinokadewere pamwe naKnowledge Musona panguva iyo mazuva aswedera emitambo miviri yakakosha nemaDesert Foxes iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichire panhau yemutambo wenhabvu iyi, murairidzi wechikwata chemaWarriors Zdravko Lugarusek adoma chikwata chichamirira Zimbabwe makwikwi eAfrican Nations Championship kana kuti CHAN achatambirwa kuCameroon muna kubvumbi. Kana muchida kuona mazita evatambi ava, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvekusagadzikana kwezvinhu kuchitungwiza uko kuri kunetsa navanhu nemapurisa. Munokwanisa kupinda muchirongwa ichi kuburikidza nekuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDC vakasungwa kuchitungwiza nemugovera vamiswa pamberi pedare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chichiongororwa chirwere checoronavirus chinoburiswa muchipatara. Zifa, hurumende uye makanzuru voita chipatapata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 2, Mbimbitho 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya.
Abalandeli bebandla leMDC bamiswa emthethwandaba besetheswa amacala okubangela udlakela.
Sesileye embona about 3 months now siku quarantine since January.
Awudabuka eZimbabwe uhlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex.
Iningi labantu lithi selisehluleka ukuthenga amaphilisi okuthoba umkhuhlane we-high blood pressure. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhitshiwe esibhedlela. Uxolo wabalandeli bebandla leMDC abamiswe emthethwandaba lamuhla besetheswa amacala okubangela ubudlwangudlwangu eChitungwiza ngempela viki bavalelwe entolongweni kulandela isinqumo esenziwe ngumantshi otheba lakho ukuphazamisa ubufakazi benganikwa isibambiso sebail. Umlondolozi Ndlovu intatheli indaba yeStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Skala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba eChitungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbizayi Mshonga uthe ababotshiwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's eChitungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshiwe laba batholakala belamarekeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapolisa. Igqetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya esithi akulabo fakazi okuveza ukuthi banamacala. Okhokhelela inkamba yamapolisa eChitungwiza unkosikazi Sitsi Maratsano utshele umthathandaba ukuba kungaba nobudlwangudlwangu eChitungwiza nxa babotshiwe laba bengakhitshwa entolongweni. Umantshi uBongayi Mchuchuthu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. Unkomo uthi bafuna ukuthi izivosha lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupuwa bail state ka
sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongwa pia wanedare handiwa watanga taka tarisira nekuti chokwa richa buritzwa
isi ngumulezi aisiko esika desu ukanyi ikini so yeguchi logo wababopaya gala bufagazi obubandiga oku kona yeguchi ujagela lo wabakona sebe vochi agunyege kuseche nzise ukubabopalo umteto uya kanyela uguchi bangabalega na loba haji itale adugu kanyela ngakonge loko
ingweti kwa zombusazo mnumzana mlumzi dube uti ukumocha wabalandili beba le MTC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lokamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyele iqiniso yokuthi lowo wababophaya gala bufakazi obubambekayo okukhona yokuthi udlakela lo wabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhashi idale alikukhanyelanga konke lokho.
Banengi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kudzana Mashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle wentolongo bekuna abanye abalandeli bebandla leMDC akade begijinyiswa ngamapolisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphoswe intuthu ehitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-Sea Junction obekuhlukunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponya walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhutshiwe esibhedlela eHarare umuntu obecatshangelwa ukuthi ulegcikwane le-coronavirus. Udokotela Phoshiya Mananganzeva obona ngokunqabelwa kwemikhuhlane kuhulumende uthi umuntu lo ongavezwanga igama lakhe ongene esibhedlela izolo evela kwele-China ufumaniswe ngelagcikwane leli. Uthi uzabe ehlolisiswa isimo sakhe ngabezempila kahle. Kusenjalo umnumzana Sphosiso Chuma odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seHubei kwele China lapho okuqhamuke khona igcikwane leli uthi usebenzisa imali abeyigcinile ukwenzela ukuziphilisa.
EHubei izinto ziright kho kubi kakhulu. There are all a few infections are khona uphela but into zisettled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Seriously, mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla kulama applications asetshenziswa ukuthi uyakwazi ukuthi amagrocery akho lama WeChat groups asetshenziswa ukuthi u-order into zakho and then bayabuya bezokudelivela erumini yakho endlini yakho. Then manxa ukuthi kulama problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into ama applications akhona ayabe sebenzisa Chinese. Manxa ukuthi awu-understand this Chinese kulabantu ababe phandle abakwazi uku-assist hamba kubo then bayawu-assist and then abaphilisti izinto ozifunayo then bona abazenzele bayakuhamba bekuthathele izinto zakhona emashop then bekulethele endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi akula bantu abahamba emsebenzini noma phandle. Vele uphuma phandle khathesi awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi ukuthi infection yakhona ingaspreadi kakhulu. So abantu abaneveke khathesi bahlala bephakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana na lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi idizi yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-efficiency yakhona sebekwazi ukuwadetector early.
Lo umnumzana Sphosiso Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seHubei kwele China ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekuleyo ndawo. Ukhulumende ubikwa isithi sokulethwe umombo omningi elizweni ovela eziphaleni zezistema eMaputo okusiza eZimbabwe ngesikhathi impupho isilela elizweni. Kobulawayo kubikwa kulethwe umombo oyenela ama-wagons angu-259 njalo eHarare angu-153 njalo amaningi alindele ukuchatshiswa umngcele leMozambique ngesikhatshana. Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF futhi bakhuthaza abanini bezitolo ukuthi bengathola impuphu bengayisi emkambo wensitha.
Ngingabona this week eluveke ngale ihazise impuphu eningi yaflada khona ngale sefoyinte by ukuqina kungathela zikoroni kungathela line abantu sebezingenele emagrosa bethenga. Akukabi right but kuloku kuhamba ukuthi bangameno if we continue to senza kodwana isiyaflada emalokishini very soon even i-black market izazifela yodwa ngoba abantu bayasebethela impuphu ngale emalokishini.
Ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenile?
Impuphu yadelivela kuboshopping enovele ngale by i-National Foods yati i-Red Shield irolambio badelivele 2 days izilandelana. So vele yiprogram esilukuyenza not only eluveke kuphela siqale ngeluve but sizangena amalokishini wonke sibeke shutona impuphu leyana iyafika ebantwini abantu beyithengele zonane emalokishini then uzabona ntona ngoba i-black market igcwele e-town especially ngale e market ngale. So nxa ingagcwala emalokishini ngale umuntu yangasabe le ndaba yokuthi uyethenga lapha etown ungayithenga etown somele ithwale ugade nayo umthova bamabhasi lana lethi zikamsuan comfortable kodwa ungayitholela elokishini abahlala khona it will be easier. So I think uhulumente angayala lokhu esezenjalo umumbu kuye ungena njengoba sibonele amarole egcwele sibili betshaya imbhede engayenziyo labana phande be-national food
kodwa lokhu bekhona labantu somabhizinisi ababikwa befuna ukuthola inzuzo phezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezitolo.
Yes, bakhona but we are going to find ways around that. Singabona besiza njalo singagcina sesicela ukuthi maybe mhlawumbe ababelazi ngababuye direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le roli ifake e-ground ethize kumbe ehole ethize kumbe esikole esithize abantu bathengele impuphu yiko konoko but esikufunayo asifuni umuntu ozathi nxa akhona impuphu sothi aqala ukuthenga umazowe aqala ukuthenga lokhu nalokhu ukuzothenga impuphu. Abanye abantu babuya bethola imali ekwana imbubu kuphela babengela imali emazoyo babengela imali emaqandela ukuthi amabhizinisi asefuna ukuthenga. So singabona beloku kusenza njalo we are going to bypass them. Sizadinga sikile indlela ukuthi bona sikhulumisane ama residents associations involve ama councillors involve ama MPs involve ama police all stakeholders involve should right nxa kule ndawo enjalo lo business lo into enjalo kumbe oyala ukwamukela eco case labo swipe umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili sibeke ukuthi ona uyabypassa amamila zabe bezozithengela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngelidlala abantu bethwele nzima kangaka.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kayisatholakali imisebenzi kulelo lizwe elikhanya seliqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zendaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Ilanga liphumalizele etshona eHabroni abanye abadabuka eZimbabwe belokhu besemgwaqweni lapho abamisa izimoto bedinga imisebenzi. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo lokunye emapulazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathukuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHabroni uthi uthwele nzima kwele Botswana.
Ama challenges ezihlala ngo mina ni Zimbabwe lapha eBotswana, first of all ni cheap labor, okusebenza more working hours, lokuswela lokhana i peace of mind ukuthi lapha ngihamba khona fanele ngihambe ngithwele amehlo ngoba into yokuqala ngabe ngiyela vele emfanele zokuthi ngihlale mina ezweni lona leli. So ngihlala vele ngumuntu oyedukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo yami yabe ngilayo ngasonele leso sikhathi. So that siyafisa ukuthi ngabe kwayenzwa sibe nemithetho sibiselwe lapha ekhaya sesisebenzele ilizwe lethu, sihambise iZimbabwe ethu ephambili.
Omunye njalo umnumzana John Shumba otshona emgwaqweni edinga umsebenzi onjengokugebha ezivandeni zabantu bakwele Botswana.
Lawo umsebenzi lapha utholakali even lawo ama-peace job sivili kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe yini ukukwaze ukuthola even i-200 kula lawo balapha yamatswana ankhulu abayawufuna umsebenzi wawo ukhona. So it's now competition. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha.
Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi njengabantu laba abahamba isicathulo zezinhleke bedinga ongabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Points lezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza emabhasini athwala abantu asuka edolobheni leHabron eHarare uthi kumele abantu bavunyelwe ukwengena eZimbabwe mayahlawula umthelo weCustoms Duty nxa bethole impahla enjengempuphu lokunye ungatholakaliwe elizweni.
Akuthi ngabe kuthiwa wayancedisa ethi noma ethi encede ngento ezinjengama-commodities izezishoteni izinto noma abantu abayekele bephumpa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana. Izingane zinceda kakhulu amanzi kwabo kakhulu.
UMnumzana Bobhoti uqakathekile ukuthi umongameli Mnangagwa akhulumisane nomlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina upresidenti ngokukhayelela kuyo uthathe isidinga lowo wangathi bayagijimisana bona ngabe kuyayenzakala bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudonselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe iyahamba iye phambili.
UMnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe kuBotswana ngolwesihlanu lapha lobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. UMnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela okubuswa ngayo elizweni, kodwa kukhanya engani balutshwana ukumalisa ababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likazulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Namhlanje sixoxa ngesinqumo senhlanganiso yenguqu e-CAF esivimbe ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe sithi zikusimo esibi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo, sizabe sixoxa ngodaba lwe-MDC okwenzakala kubandla le-MDC lapho okubotshwe khona ezinye amalunga aleli bandla njalo amiswa phambi komthethwandaba eChitungwiza. Lizake ninika ke umbono wenu ngalolu daba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo esikhangele ezemelika ngamafitshane. Idale lePhalamende eMalawi selethule umthetho ovumela ilizwe lelo ukuba lilime imbanje insango zokwelapha abantu abathakazelela lokho. Bathi ilizwe leli lilakho ukwenza imali eningi ngokuthengisa okutholakala kulesi isilimo. Wobekhankasela ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. UMnumzana Peter Buttigieg usephumile kukhetho lolu esithi ufuna kunika abanye ithuba. UMnumzana Joe Biden wayengumsekeli wayengumongameli. UMnumzana Barack Obama ukhangelele ukuba uzanqoba kukhetho lwamademokrats olwama-primaries abesengqikelana lomongameli Donald Trump kukhetho oluza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Iningi labantu lithi kalisenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-high blood pressure ngenxa yokuswelakala, ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abehluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine le-hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola emelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamachumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. UDokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa ingelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem yenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, nxa ukuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi, ABP, ukuthi bihlale binathe njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi sitshengisiwe Mpala ophila lo mkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Bakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP abantwana abazithweleyo lathi ogogo over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona sisa-i-40 akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye yathengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima, sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu laba abazithweleyo bona abanye bayapha abanye la ma-miscarriage asemaningi angazi ukuthi senzeni, sicela uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex kunzima. Aqalisela kuwo 200 rand. Usiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo, kumele ngibe le 450 rand every month engiyikhiphayo. Kangilayo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi. So kumele lelo bhondi ulidinga uthenge irandi yethenga iphilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi, ngakho ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi, iyaba khona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Ungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu ngoba ikofi lalakho ukuthi yikhafeyini. Ababhema igwayi, ikhona abayithi yinikotini, umuthi ophakathi kwegwayi lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ishukela eliningi ngoba ishukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa, lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kuyenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle, umuntu wagcinisele i-BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Kasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi elekhafeyini eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi, singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphiwe sikifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ingakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu ngigcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abala mali. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kungasake kuye ngasifudlana iqembu lama-Warriors livunyelwe ukudlalela enkundleni ye-Papafield Stadium mhla zingamachumi amabili lathoba munye. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kule mibiko ethi inkokheli zenhlanganiso ye-Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe i-COSAFA ziqhube umhlangano lenkokheli yenhlanganiso ye-Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla e-Baba Fields layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusini Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi bedlale South Africa akwenzi, kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi beyenze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, ama-grounds kumele alungise, kumele bebone sibili ukuthi bathika i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe nguRonald Ncube, yena othi ungadlaleli ekhaya kwiqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ayikho right, mabachina sisa developa nchani ma wanyama sisa shaila awe ifi noma si wumi chale si awe kumele timi mali silu nisama ground zoki zito zive raiti uze kati si vuge mpilwe zive raiti singa velo kispone ili sisi ndo wabanya bantu mwaza nisi sisi 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 sisi
omunye njalo uhlala kobulawayo uStanley Dlodlo uthi uvalelwa kwelizwe leZimbabwe usebenzisa inkundla zalo ngaba nomthelela omuhle ucineni ngoba nanko phela sekulemizamo yokulungisisa inkundla.
Asithembele ukuba lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabe inhlekisa njengelizwe.
Kule mibiko ethiwa ke waba isiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League njalo engumnikazi weqembu leLanthans uBitly Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakobulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho kumele kwakhiwe enkundleni yeBarber Fields. Ukwasira kubikwa uthe uzafaka la mafriji emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali kuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yeZifa kumele namhla itshele inhlanganiso yeCAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lamaWarriors lele Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthe awukabi lesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso yeCAF kubikwa ithe inhlanganiso yeZifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlala inkundla eBarber Fields kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo kuzadlalelwa khona. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Umculo ka Cooksman esithi banolila i-remix phela leyo singazabanye mbe bathande yokuqala ekamoyi singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalandeli bebandla le-MDC bamiswa imithethandaba besetheswa amacala okubangela udlakela. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalele endlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Oliver Elisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.